Pungwa idzi dzabuda pazuva rechipiri remusangano weZimbabwe Gender Forum wange uchiitwa neZimbabwe Gender Commission muBulawayo. Vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti bumbiro remutemo wenyika rakajeka pakuti kunofanirwa kuve nekuenzaniswa kwemikana muzvikamu zvakasiyana-siyana, vachiti panofanirwa kuve nemitemo inokomekedza vemapato ezvematongerwo enyika kuti atevedzerewo izvi. Sachigaro weboka remadzimai mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, amai Lynette Karenyi Kore vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nenyaya yekuti kuve nemitemo inobatsira kuenzaniswa kwemikana. Asi vati mafungiro avo ndeyekuti pane kuti mitemo yeproportional representation unzi urambe uripo, vanoda kuti kuve nemutemo unoita kuti muparamende muve nezvikamu zvakaenzana zvevanhurume nevanhukadzi.
Tine 210 masisi, saka pa 210 ngapave nemutemo unoti 105 ndeemadzimai, 105 ndeevarume. Ipapo tinenge tawana mukana wakaringana varume nevakadzi. Pari zvino tine mutemo uri kupera mutemo ino we 66 tinopiwa kumadzimai. Muono wangu unoti 66 dzemadzimai dzinoti disadvantage, nekuti varume kana taakuenda kumaprimary election kumapolitical parties edu vanenge vaakuti mutori nechikamu nechekare, saka hamukwanisi kuuya futi kuti muzopinda kune chimwe chikamu che 210 masisi. Saka mutemo uyu uri kutidzvinyirira semadzimai.
Kana zvinhu zvikasachinja, mutemo weproportional representation uyo unopa zvigaro 56 zvemuparamende kuvanhukadzi uchange usisashande panosvika gore ra2023. Amai Priscilla Nisaira Gwimushonga, vanove nhengo yeparamende muchikamu cheproportional representation pasi pebato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe, vati vanobvumiranawo nemaonero ekuti mitemo ivandudzwe. Asi vati zvakakosha kuti vanhukadzi vave nemafungiro matsva panyaya yekuenzaniswa kwemikana, vachiti ivo pachavo havatsigirani zvakakwana.
Hongu mutemo togona kugadzira, asi mutemo isina kuchinja maitiro edu isusu, maitiro atinoita zvinhu, haakwanisi kuchinja magariro. Tingave nemutemo yakanaka chaizvo, asi hunhu hwedu kana husina kuchinja hapana chatinenge taita. Inini saka ndandinyaya kutaura nyaya yekuti iye zvino tarisiro yangu yaakune vechidiki, nokuti vana vadiki vasati vakanganisika pfungwa zvakanyanya, tinogona kukurukura tikaedza kuvachinja mafungiro avo.
Nhengo yeparamende muchikamu cheproportional representation muZanu PF, amai Algenia Samson Mhlanga, vati vanotsigirawo kuve nemitemo yakajeka inotsigira kuenzaniswa kwemikana, vachiti kana mutemo weproportional representation ukabviswa, izvo zvinogona kudzorera kumashure kuenzaniswa kwemikana.
Dai watoitawo mutemo wekuti nyaya yePR isabviswa, asi kuti irambe ichitongovapo, nokuti ikaenda kumaconstituencies semadzimai tichikwikwidzana nevarume hatibudiriri. Just because varume vanoshandisa mari, isu hatina mari yekuti tishandise. Saka chero ukangomira pawangomira chete nemurume, vashoma vanotobudirira. Even vakanga vachimbova kumaconstituencies vakutokutiza vachidzoka kuPR just because vanoona kuti kune zvigozhero nenyaya dzavarume. Saka tari tichikumbira kuti dai hurumende yaramba ichidawo ichitarisirawo madzimai kuti madzimai tigone kusumukirawo.
Vamwe vativo zvakakosha kuti vanhukadzi kunyanya vechidiki vanoda kupinda mune zvematongerwo enyika vawane rutsigiro kubva kune vanhukadzi vechikuru. Asi Zandi Lenguve, mumwe wevechidiki anga ari pamusangano uyu, ati haone vanhukadzi vechikuru vachikwanisa kubatsira vechidiki, achiti anotarisira kuti vemasangano anoshanda akazvimirira ega abatsire panyaya iyi.
Sekuona kwangu handifungi kuti madzimai ari mupolitics angatibatsira isusu madzimai madiki ada kupinda mupolitics, nekuti kwavari kana takupindawo tinooneka senge tiri kuda kukompita naivo, which is not the case. So ndoda kuti kumadzimai adiki vada kupinda mupolitics ngavaende kumacivic organizations anodzidzisa anomentora vanhu nemaleadership skills. We've got all organizations anogona kudzidzisa vakadzi neleadership.
Sachigaro weZimbabwe Gender Commission, amai Margaret Sangarwe Mukanana, vaudza Studio 7 kuti chimwe chezvinangwa zvemusangano wavo kuzeya nyaya yekushomeka kwevanhukadzi vakakwanisa kubudirira kuti vave makanzura kana vamiriri veparamende nedonzo rekutsvaga mazano ekuti dambudziko rekusaenzana kwemikana rogadziriswa sei.
Musangano uyu wakanangana nekutarisa kuti sarudzo yakapfuura iyi madzimai wakapinda washoma, saka toona kuti zvii zvatakadzidza, uyezve tichitarisa ku2023 ndati matanho atingatora kuti tinogadzirisa izvi kuti madzimai anga achizowanda muna 2023.
akandike chipiri Zimbabwe Gender Commission ichita msangano wakadai uye msangano wekutanga wakaitwa gore rakapera muHarare. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taura Ishala.